Nyama na mafupa zvakabva kuguruva Nerimwe zuva yazvichadzokera Kuguruva kwazvakabva Yazvichadzokera
Amadzirere zvadzomubwiro kumarindau Vakamirira kudzoka kwemwana komana wamaria Tete kungozororawo zvavo mufunge vazororawo Vachimirira kudzoka kwemwana komana wamaria Mweya nyararidza mhuri, nyararidza moyo, nyararidza mhuri Takamirira kudzoka kwemwana komana wamaria
Vakatungamira zororai, zororai Tichasara tine chivimbo Zororai, zororai Nekuti tichaonana Zororai, zororai Vakatungamira zororai
Nyama ivhu, ivhu kufu Mweya mudigani haumbo parari Wari vambaru wendo kudzokera kumba Kunasa chigaro Tine tarisiro Igarira tsuri tichazoonana zvekare Usandikanganwe Kana ndauya ugondimbundira Akitititi Nyama ivhu, ivhu kufu Mweya mudigani haumbo parari Wari vambaru wendo kudzokera kumba Kunasa chigaro Yengirozi dzababa Singura iwo mweya wegamba Mutungamire kudzokera kumba Kunasa chigaro Yengirozi dzababa Singura iwo mweya wegamba Mutungamire kudzokera kumba Kunasa chigaro Kune kupwinya kwavo baba Nengirozi dzinomunamata Hara wadzoturunura zviremba Zoti mutsvenengana matwa Vayana robetenura zvinyorwa Roti panyika zvaringana Kune agere kusingabude zuva Mwedzi kana nyeredzi Nekuti iye ndiye chiedza Hakubudi kana nyeredzi Kune kupwinya kwake baba Nengirozi dzinomunamata
Mweya wodzokera kumba
Kuparadziso Kune kupwinya baba Hakuna mabvudzo
Mweya wodzokera kumba
Kuparadziso Kune kupwinya baba Hakuna mabvudzo
Mweya wodzokera kumba
Kuparadziso Kune kupwinya baba Hakuna mabvudzo
Mweya wodzokera kumba
Kuparadziso Kune kupwinya baba Hakuna mabvudzo
Makumbe Production.